Vateveri venhabu varikufadzwa nechikwata chenyika icho murairidzi wemaorias Callisto Pasua akadoma nezuro kuti chinokwikwidza kumakundano e2017 Africa Cup of Nations kuGabon. Vatsigiri venhabvu ava vari kuti hapana mutambi kana mumwe chete wanofunga kuti anokodzera akasiyiwa. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdwin Mwale vanoti vatambi vakasarudzwa ava ndivo vanonzi nhabvu yemuZimbabwe.
Anoona kuti tichamiramira, vachamiramira it's a good side. Defense, midfield, ne front line. Especially front line itsono chai.
Mumwewo mutsigiri wenhabvu ari nhengo yeWarriors Fan Club vaStanford Dzua vanoti vacharisa chikwata ichi chakasimba zvekuti chinonokwikwidza zvine mutsindo kumakwikwi aya.
Kwata chapasuwa ndirikuona kunge chakasimba kufront asi timu yacho yese ndirikurudzira kuti inenge yakatosimba zvayo. I think maybe papure Algeria rekutanga iri ringatongotomeserawo but tongona anything can change.
Vanobatanidza sangano reZIFA nevatsigiri venhabvu ZIFA liaison officer vaMathias Kufandirimbwa vanoti maWarriors akabatana.
Ndo vataitotarisira kuti anga achisarudzaiwo nokuti ndo vano pari zvino ndo vari kutamba mutambo wenhabvu zvakasimba. Vakamirira Zimbabwe. Kunyika dzese dzavanotambira experience yavo iyo ichasikuita kuti chikwata cheZimbabwe chisimbe nokuti vakatora kunze nevashoma vemuno.
Vatakawira mutombeni avo vanotsigira chikwata changopinda muPremier Soccer League cheBlack Rhinos ndivo vanoti vari kuona maWarriors achidzoka nemukombe mukuru uyu kuZimbabwe.
Ndirikuona kuti AFCON yedu Zimbabwe tinotora. Tikataza yedu kutora asi hatinoenda mberi.
Mubati wehomwe weCapes United vaboto ndodzo vanoti changa chinyanyonetsa nemaWarriors imhaka yekushayikwa kwemari. Vadodzo vanoti nemari yakapiwa maWarriors neveNet1 vari kuona chikwata ichi chechitamba zvine mutsindo.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vange vaine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
Zimbabwe iri mugungano rakaoma zvikuru iro rine zvikwata zvinoti Algeria, Senegal pamwe neTunisia. MaWarriors ari kutanga makwikwi aya nemutambo nemaDesert Foxes ekuAlgeria. Musi wa 15 ndira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.